manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manero akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wesvondo mbudzi 5 2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC ndichiti, yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Gwaro rinonzi communique rezvakaitika mumusangano wenyika dzose dziri gumi nenhanhatu dzomusadhak rinoti musangano iwoyo wakafamba zvakanaka.
Chero hazvo vamwe vachiti Zimbabwe haina zvizhinji zvakataurwa nezvayo pamusangano weSADC Extraordinary Summit wakaitirwa kuAngola nezuro. SADC inonzi yakatambira gwaro reSADC Electoral Observation Mission pamusoro pesarudzo dzakaitwa muZimbabwe munanyamavhuvhu.
Ndoda kuti tirangarire kuti pane nhoroondo yakakura pamusoro pe hondo iri pakati pe matimu maviri aya.
Gurukota rezvekunze kwenyika muAmerica vaAntony Blinken vashanya mudunhu reWest Bank kuPalestine nhasi uko kwavasangana nemutungamiri wePalestine vaMahmoud Abbas pamusoro pekurwisana kuri kuitika pakati peIsrael nechikwata cheHamas. Gwaro retsvakurudzo yakaitwa nesangano reAmnesty International pamusoro peZimbabwe nekuongorora nhoroondo yekodzero dzevanhu munyika mugore ra2018 kusvika 2023 rabuda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Chero hazvo vamwe vari kuti Zimbabwe haina zvizhinji zvakataurwa nezvayo pamusangano weSADC Extraordinary Summit wakaitirwa kuAngola nezuro apo vatungamiri vematunhu emuSADC vakaratidza kushushikana nemamiriro akaita zvinhu munyika dzakaita seDemocratic Republic of Congo nezverubatsiro rusingadiwe kupedza mhirizhonga iri mumatunhu aya. Chikwata chinoongorora nyaya dzezve muchandiregerera vakachirechedzawo gwaro reSADC Electoral Observation Mission pamusoro pesarudzo dzakaitwa muZimbabwe munanyamavhuvhu pamwe nesarudzo dzakaitwa kuEswatini munagunyana. Mumashoko kuvatori venhau kumucheto kwemusangano uyu mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati musangano uyu wakafamba zvakanaka. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocracy Party Dr. Urayai Zembe kuti tinzwewo maonero avo.
Vazininga, gwaro rinonzi communique rezvakaitika mumusangano wenyika dzose dziri gumi nenhanhatu dzomusadhak uyo wakaitirwa kuRuanda Angola nezuro fombu dzi 2023 rinoti musangano iwoyo wakafamba zvakanaka sokurungwa kwanga wakaitwa. Mazobvunzawo kuti pane chingabuda here maerano nedambudziko romunyika yeZimbabwe. Chokutanga munoziva vazininga kuti pane vaikakavara vachireva manyepo okuti nyika yeZimbabwe yakanga isiri mugwaro rehurukuro dzichaitwa navatungamiri venyika dzomusadhak iwoyu.
Saka izvi zvoreva here kuti nyaya yeZimbabwe yakakurukurwa mumusangano uyu?
Chitsauko chechipfumbamwe checommunique chiri kutaura kuti musangano uyu wakagashira kupirwa kwesarudzo dzakaitika muZimbabwe musi wa23 na24 nyamavhuvhu gore rino zvinotaura kuti nyaya yeZimbabwe yakakurukurwa. Nokuti kana pachipirwa pari pamusangano, munhu unopira kumusangano unotaura zvose zvakanangana nesarudzo yakaitwa muZimbabwe muna Nyamavhuvhu. Haazosii zvimwe. Saka mutsananguro iyoyo ndohurukuro yakatoitika mumusangano wavatungamiri venyika dzeSADC nezuro chaii. Chitsauko chechipfumbamwe ichocho chinozotaura zvekuti ongororo yakaitiwa neSADC Election Observer Mission yeHarmonized Elections in the Republic yeZimbabwe muna August yakagashirwa neSADC yose.
Saka izvi zvoreva here kuti gwaro rakamboburitswa neSADC yaro kuita mheremhere nana vamumba vamwe vachiti hazvisandizvo vamwe vachiti ndizvo ndoramunoti rakagamuchirwa here?
Zvinoreva kuti hapana zvakasiyiwa mumagwaro avo eSADC Observer Mission. Saka chikwata ichocho cheSADC Election Observer Mission chakatumwa neSADC kuita ongororo iyoyo, chakabuda nezvisungo zvachakanyora imomo chikatozikanwa munyika ino napasi rose. Saka gwaro iroro ndorakazogashirwa nezuro.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye variwo mutungamiri webato rinopikisa reDemocracy Party, Dr. Urayai Zembe, vange vari parunhare kuHarare nestudio 7.
The Voice of America, VOA.
Gurukota rezvekunze kwenyika muAmerica vaAntony Blinken vashanya mudunhu reWest Bank nhasi uko kwavasangana nemutungamiri wePalestine vaMahmoud Abbas pamusoro pekurwisana kuri kuitika pakati peIsrael nechikwata cheHamas icho chinonzi nehurumende yeAmerica chikwata chematororo mumarama halaya. Vaviri ava vakurukura nezvekuedza kudzoreredza kugadzikana uye kupera kwehondo iri kuitika nemirizhonga. Asi vaBlinken vakurudzira kuti muGaza Strip nemumatunhu ePalestine muumbwe runyararo kuti vanhu vagone kuwana zvingavabatsira. Pari zvino makumi ezviuru zvevaratidziri vakaunganawo muguta reWashington nezuro vachiratidzira nekutsigira chikwata cheHamas nenyika yePalestine. Varongi vekuratidzira uku vakati mazana emabhazi akaunza vanhu kubva kumativi mana enyika kuuya kuWashington nechinangwa ichi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuTswane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza kuti tinzwewo maonero avo.
Maitaikwazininga ndinofunga kuti hondo iyi iri pakati peIsrael neveHamas ihondo isiri kugadzikana kusiya America yakagadzikana. Saka ndofunga America ine chishuo chekuti hondo iyi inge ichimira. Saka vari kudzokera kuri kuita vatungamiri veAmerica kuzama kuona kuti pangawanikwe here kuyanana kunoita kuti hondo iimire.
Ndingada kuti nditarisewo kuti takanzwa vaBlinken vachitaura kuti America haisi kumira kutsigira Israel. Vacharamba vachitsigira muzvombo, murubatsiro nemune zvimwe. Hazvisi zvinogona kuzoti zvikaramba zvichienderera zvisimudzewo mhepo kune dzimwe nyika here?
Ndokuna zvino izvozvo zvinosimudza mhepo zvekuti America inovimbisa kungoramba yakamira nerumwe rutivi isinganyatsotarise kuti vari kunyanya kukanganisa ndevapi. Zvinenge zvine zvazvinozoita kuita sekupesvedzera kuti Israel irambe ichiita zvairi kuita. Saka zvinosumudza mhepo, zvine mhepo dzazvinosumudza.
Ndingapedzisira ndichitsvaga kuti nemafambiro azviri kuita iwaya munoonawo paine mukana here wekuti hondo iyi ingachimbidzika yapera?
Hondo iri kuratidza kuti haisi kupera vazininga. Tinoda kuti tirangarire kuti pane nhoroondo yakakura. Pamusoro pe hondo iri pakati pe matima viri aya. Saka kupera kwayo kunenge kuri kuratidza kuti kuri kunetsa nekuti veHamas vari kutiwo tiri kurwira kuti sununguko tiruda kusunungura nyika yedu. VeIsrael vachitiwo aiwa ava matororo. Saka handisi kuona hondo ichipera nekukasira sezviri kushuvirwa neAmerica nedzimwe nyika dzese dzakatarisana nehondo iyoyo.
Avo vange vari nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa kutswane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza vange vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Gwaro richangoburwa neAmnesty International pamusoro peZimbabwe nekuongororwa kwenhoroondo yekodzero dzevanhu muZimbabwe mugore ra2018 kusvika mugore ra2023 rabuda. Gwaro iri rine musoro wenyaya unoti Zimbabwe Human Rights Under Attack. Tsvakurudzo iri mugwaro iri inotarisa nhoroondo yekodzero dzevanhu muZimbabwe kubva panguva yakapinda vaEmerson Mnangagwa semutungamiri weZimbabwe. Inoongororawo kuti hurumende iripo yakatadza sei kuvandudza nhaka yekodzero dzevanhu pasi pava Robert Mugabe. Inotaridzawo zvakare kuti hapana shanduko chaiyo yakaitika pamabatirwo ari kuitwa kodzero dzevanhu kubva pakaange paina vaMugabe vachitarisa neiko zvino paina vaMnangagwa. Gwaro iri rinopawo hurumende mazano akawanda ekuti shanduko chaiyo ingaitwe sei kusanganisira kungotevedzera bumbiro remutemo reZimbabwe.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochienda kuchirongwa cheve chidiki chinouya svondo rega rega. Svondo rino Taboka Ncube weStudio 7 ataura namuzvare Zororo Taruvinga avo vakaita kambani inonzi Zoro nemugoti inoshandisa michero yemusango nezvimwe kugadzira chikafu chavanotengesera kunze kwenyika. Mushure mekushandira kuBotswana kwechinguvana mugore ra2021 muzvare Taruvinga vakaita sarudzo yekudzokera kumusha kunotanga kambani kuZimbabwe.
Kampani yangu inonzi Zoro nemugoti kwatinogadzira zvinhu nezvirimwa zvatinowana zvinorimwa nemafarmers zvinhu zvatichiwana musango. So what we literally do is agroprocessing. Kampani yedu yakatanga muna 2021. Tichitanga nematomatisi ndo atakatanga nawo adding value kwaari. Takatanga nekuaomesa, mamwe acho tikaita powder, mamwe acho tikagadzira tomato paste isina mapreservatives, mamwe acho tikaisa mafuta, we marinated them for them to actually be appealing to restaurants and other places.
Saka pakugadzira chikafu ichi chii chamunoshandisa?
Zvatinoshandisa mukampani medu zvinhu zvinokanganikwa nevanhu dzimwe nguva zvakaita kunge madumbe, pambaira dzatinongodya mazuva ese isu zvichitenda machips kuti dzidyiwe nedzimwe nzira dzakasiyana. Tinoshandisa izvezvi we added masmall grains, zviyo, munga nemupunga taakubheka nazvo tichi gadzira ime line yakasiyana. Tine ma drinks kana zvinwiwa zvatinogadzira nezvinhu zvakaita se usika, otamarind inowanikwa musango. Tinogadzira nema magranadilla, kuti magrandera neshona, and tichizogadzirawo anenge malemon nezvakasiyana. Tine majem atinogadzira zvakare nemahabrosi nezvinhu zvakawanda zvinowanikwa muno muZimbabwe. Takagadzira futi masosi atinogadzira nemasau and nemachini.
Chikafu chakasiyana-siyana ichi chamunogadzira, kana mapedza kuchigadzira munochitengesera kupi?
Zvinhu izvi muno mulocal and export markets. Takatanga nekuenda kumaweekend markets, kunana old tables, nana mashop in different places. Tichienda nazvo ikoko kune macrafters, they call them crafters market. So my craft ndeye kubika nekugadzira zvinhu. So ndokwataizviendesa and I would take them to my shops anotengesa miriwo, anenge ana Pomona veggie market, because zvandinazvo it complements now miriwo yasiyana ne the fresh one yavanotengesa. Ndokwandaiendesa, I would go kuma shows, different kinds of shows. When Nana Seedco and my farmers market, I went all around. They want to continue in Danazo. Then kunze, I got an opportunity to also take my products angu, kunate kwa my shows, kunze, kunana Mozambique, kunana Botswana, kutindinoona kana my products edu, asubiwa ni wane nekutuwa na kumatambira se.
Saka pakuno tengesera kudzimwenyika apa. Zvanga zvakaoma sei kutanga kuti mutange kuratidza vanhu zvamunotengesa uyezve kuwana vanhu vanotenga?
It was, let me just say, it was moderately difficult. What was nice was my expenses dzekuno exhibita ikoko were taken care of. Ini ndaizobhadharawo mari yangu yekufamba kuenda ikoko, pekugara, zvekudya and kuzofamba ndiri ikoko. So changa chakandinakira ndechekuti taiziva kuti tiri kuenda papi, and nepekunotengesera the markets were open, because vanotenga vacho nevanozviona it was in one place. Ndiri kupa example yekuMozambique, because takaenda kufasin ko pampaine munhu wese inenge zetatfa ikoko. Changa chakatiomei sepandakaenda kuBotswana, anga ari mapepa aidiwa pamaborders, because pane mataxis anofanira kungochibhadhara nezvakasiyana. Saka zvinhu zvekuti kana wangu asina kugadzirira, takatosiiwa nebhazi paborder and then tikagadzisa mapepa ayo kwakuzosimudzira kwakuenda.
Avo vange vari muzvare Zororo Taruvinga, avo vakatanga kambani inonzi Zoro nemugoti, vange vari parunare kuHarare naTaboka Ncube weStudio 7. Tinokupai zvakare chimwe chirongwa chevechidiki nemusi wesvondo vhiki rinouya. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero, kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manhero akanaka vateereri, ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro muchirongwa chezvechitendero. Nhasi Reverend Pops Matonga vachapedzisa nyaya yavakatanga svondo rapera pamusoro pezvitendero zvechijudha, chikristu nechimoslem. Endai mberi nenhoroondo yenyu mufundisi Matonga.
Munoziva imi kuti Abraham aive nemwana ainzi Isaka. Kubva muna Isaka ndo kunobva maJudha, ndo kunozobvawo zvekare maKristu. Asi Abraham akaita mwana nemukadzi anonzi Hagari, aiva muranda wemukadzi wake Sara. Vakazvarwa mwana ikoko anonzi Ishmael. Vazhinji havazive zvekare kuti Abrahamu akaita mumwe mukadzi wechitatu waakazvara zvekare naye vana vanotokwana kuita vana 6. Saka ndo dzimwe dzendudzi dzatinonzwa muBhaibheri tichiverenga nezvadzo. Saka maMoslem vano claima ancestry yavo ichibva kana Abraham kuburikidza na Ishmael. Tichizoenda mukaona muna around 600 AD Muhammad anotanga kuspreada achisenzesa hondo yatiri kuona mazuva ano yakaita sejihad, achisenzesa hondo yekuti aite win over mamwe mareligions. Islam isati yavako North Africa ndo yakanga iri mumwe muzinda wakasimba zvikuru muchikristo, wakanga uri panumber 3 tikabva kuJerusalem tienda kuRome tobva taenda kuEgypt kunonzi kuAlexandria. Yaiva nzvimbo yakanga ine chikristo chakadzama, asi makristo iwayo akarwiswa akakurirwa nemaarabhu kubva kazoita kuti North Africa yese kusezva zviri nhasi yapasi pemaarabhu. Then tobva imomomo munana 10th century kuenda pa12th century makristo akada kudzorera achirwisa maarabhu, ndo pakaita anonzi macrusade. Macrusade akakonzerwa kufa kwevanhu vakawanda kunyanya majudha achiurayiwa nemakristo, makristo achishaya kudzosa nzvimbo dzakanga dzatorwa nemamoslems kubva kwavari. Saka munoona kuti anonzi macrusaders vanhu vakati taakuitawo zvehondo tichirwira rudayiro kurwisana nevakristo. Saka izvozvo ndo zvinosvitsa history munonzi madark ages. Saka mukada kuona relationship yechristianity, judaism neislam hadzina kuwirirana ikoko, asi makristo nemajudha kunze kwepekutanga-tanga havana pavakaita hondo dzekurwisana. Munozoona kuti izvozvi zvimakristo nemajudha vanonzwanana, asi majudha nemamoslem havanzwanani, mamoslem nemakristo havanzwanani. Saka ndo pangange pachikonzera hondo imwe yamuri kuona, ndo background iripo. So tochienda kunyaya iri kuitika kuGaza. Nyaya iri kuitika kuGaza isu kunyanya vechikristu tiri kumira neIsrael. Nepamusana pekuti chekutanga tinofunga isusu kuti nzvimbo idzo dzakanga dziri nzvimbo dzemajudha. Ende mukaona izvozvi zviri kunzi Dome of Rome pakavakwa mosque inonzi ndo yechitatu muukoshi muchinamato cheIslam. Yakavakirwa paya pakanga paine temberi yekutanga yemajudha inonzi temberi yakavakwa namambo Solomon muguta reJerusarema. Ende kugara nekugara kwese guta reJerusarema riri associated nemajudha, harisi associated nemamoslems. Asi izvozvi zvatiri kutaura rakagovaniswa pakati pemajudha nemamoslems to the extent yekuti mosque yatiri kutaura iyi inenge ichinzi ndeyemamoslems.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana mashoko pamusoro penyaya ipi zvayo yezvechitendero, tumirai maaudio enyu kunhamba dzezvechitendero dzeWhatsApp dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Tinotenda kuna Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kukuru kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, chikwata chiri kutungamira makwikwi eCastle Lager Premier Soccer League chengezi Platinum Stars charowa neWange, asi ndokuramba chiine utungamiri hwakasimba zvichitevera kutsvedzawo kwaita Dynamos nhasi Masikati. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata chengezi ichi charowa 1-0 neHwange, asi ndokuramba chakatungamira makundano aya nemapoints manomwe. Kwasara mitambo mina chete kuti makundano aya apere. Ngezi, yaramba ini mapoinzi makumi mashanu ne manomwe. Mapoinzi manomwe pa msoro pe Manika Diamonds, Dynamos ne FC Platinum. Izo dzakaenzana pa mapoinzi makumi mashanu. Ezi, zvauya mushure mekunge Dynamos yatatarika ndoo kutadza kurova Black Rhinos kuti idimbure utungamiri wengezi kusvika pamapoinzi matanhatu. Dai, Dynamos yakunda yanga ichipinda mapoinzi makumi mashanu nemaviri pachiri nemitambo mina kuti makwikwi aya apere. Asi vaona mutambo wayo ne Rhinos vari kudura kuti Rhinos yanga ifarira kukunda mumutambo uyu. Asi yatambisa mikana yakawandisa yayawana. Chero murairidzi we Black Rhinos Show Chaminuka ari kuchema nemapango avanga vachingorova mumutambo uyu.
Ndingati taita maoko chinotiza vanga vachifanira kuti tigoisa nekuti ndichitarisa taroa mapost anenge mashanu. 4 post tichirova papost taenda zvinotaura kuti kuenda pagedhi tikuenda namusi tichiri kuda kudi kuti tikwenenzere nyaya yekuti gora riya tigone kuripasa mugedhi rigere. Ramangwana redu ndinoriona tichimuka tiri vanhu vari kufara vari kupembera mushure mekunge tagadzirisa nyaya iyoyi yekugoiswa kubhora.
Highlanders yatadzawo kushandisa mukana wekuenda pachinhano chechipiri mushure mekuita mangange 1-1 neCapes United muBurbafields. Bosu yanga ifarira kupinda mapoinzi makumi mashanu nerimwe chete nekukunda asi iri mapoinzi makumi mana nemapfumbamwe nepoindi yavawana pamutambo nemakepekepe. Mutsigiri wemutambo wenhabvu vatinashe museta vanoti makundano aya asvika panguva inonakidza asi pagumisira ngezi ndiyo iri kutora mukombe uyu.
Izvo zvifambiro yacho akuda kunakidza apa tikuona FC Platinum machampions angaripo gore ramera akuuya kupemera ngezi Platinum mugodi achitoona hangu inene ngezi ichitora kuHarare kunoku ameno matimu edu anondoda magoni yavanoti muchirungu kobva huu zvese kuDynamos neCapes achitoona ichi
Motsigiri weDynamos vaLamek Jacob vanobvumiranawo nazvo vachiti vaimboona sekunge ndibare ndiyo ichatora mukombe asi nemapambiro aita mitambo vari kuona kunge chimuti chiri kuenda nemadamburo.
Ndikuona zvangu ndaiti Dynamos inotora but hangezi Platinum ndiyo ichaenda nechimuti muno muHarare. Ndinotenda kuti pane imwe timu ichakwikwidzana kusvikira pahangezi Platinum neFC Platinum but ngezi Platinum inotora gore rineri definitely inotora.
Mangange neDynamos asi ya Black Rhinos yave kuda mashiripiti chaiko kuti irambe iri mugungano iri. Rhinos iyo ine mapoints makumi maviri nemasere yaasiwa nemapoints matanhatu neyadha iyo yabata chinhano chekugumisira mukurarama makwikwi aya. Yadha yazvirerutsira muhondo iyi apo yarakasha ZPC Kariba 5-0 muBaobab Stadium nhasi masikati ndokukanda ZPC Kariba yacho pachinzvimbo chegumi neshanu. Cranbourne Bullets ndiyo iri pasi pasi mugungano iri nemapoinzi makumi maviri nematanhatu uyezve kurarama kwayo kuri kuratidza kuti hapasisina. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Chero zvavo vamwe vachiti Zimbabwe haina zvizhinji zvakabuda mumusangano weSADC Extraordinary Summit wakaitirwa kuAngola nezuro, SADC inonzi yakatambira gwaro revakaongorora sarudzo kuZimbabwe. Tabata asvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Vainesu zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndine Evans Ezininga ndiri muWashington DC ndokusiyai muina Sitandekile Mhlanga achikupai muchirongwa cheIsindebele.
kuizika tisenda bagu VOA.